manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica anoti America ichabatsira masangano anoita zviri kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo mune zvematongerwo enyika. Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chinovimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Makanzura ebato rinopikisa reCCC edhorobha reMasvingo anoramba kuenda kumabiko angachitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott avari muHarare vati America ichabatsira masangano anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo dzezvematongerwo enyika vachitiwo Zimbabwe ikaenderera mberi nekupasisa mutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill zvichakanganisa chimiro chenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the elections.
Muzinda wedu kutarisira kubatsira masangano anoita kuti sarudzo dzibudirire. Chinobatsira vanosimudzira kufambiswa kwemashoko zvakasununguka. Chinobatsira masangano akazvimirira anobatsira kuti vanhu vazive zvekodzero dzavo dzematongerwo enyika. Chinobatsirawo vanenge va chida kuongorora mafambiro esarudzo.
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chimwe chakakosha ndechekuti zhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese vane maparticipants in a way ineffective kuti vagone kusarudza.
Izvi zvatsigirwawo nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira necivil society vange vachibatsirwa vachiwana sapoti nekuti vanobatsira kuti vareze awareness nezviri kuitika munyika kumacommunity dzakasiyana-siyana uyezve inzwi ravo their voice harisi riri non-partisan vanenge vachiita kubatsirwa kuwana even hurumende inotobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti mashungu dzavo zvokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanozviwana kuti makambonzwa here rimwe zuva ramakaona wakuru wezo wanona nezo kuchizana kwenye Zimbabwe nika wachitu wachainda kwa Amerika kuno pamari kumasangana kazumi leo gae kwa Amerika atisika tuzivi nesu hao
atina kukwanisa kunzwa kuvaku urumende nesu masho kwa vaskota haya sezo tata za kubata grukota resho kuchikizana nezimwe nyika va Frederick Shava kana omu nyori mkuru mbazi iri vachiti nila kusafara kwa wane mtemo we private voluntary bill uri kudakuwa ndudzwa ne Zimbabwe vaskota vato opa msorope kukangansa mashandure masangana wakashu miririra ari kubatsira vana ve Zimbabwe mune zvakasiyana siyana mutemo uyu unosvibisa onyika mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema chema kuri kuitwa nemasangano akashu miririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chichitungamirwa negurukota rezvekudyidzana mune zveupfumi mudunhu reSevdlovsky vaVyacheslav Yarin. Chavimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kweZimbabwe neRussia kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura pakupeta rwendo rwavo rwechikwata ichi muZimbabwe, vayarini vatiwo dunhu ravo ndiro rinotungamira munyaya dzezveupfumi muRussia. Chikwata ichi chinonzi chashanyirawo chikoro chepamusoro-soro cheHarare Institute of Technology. Mamwe makanzura emudhorobha reMasvingo achitungamirwa nameya wavo vaColin Maboke anonza aramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kwekiriniki yerunyararo Northwest yakavakwa nekanzuru pamwe chete nenzvimbo itsva yekurasira marara yeCambria achipokana nekukokwa kwemutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF Wakembo Muhadi semunyarikani ivo vasina kuwirirana nazvo vachiti vamuhadhi havachina chinzvimbo muhurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, makanzura aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi. Vachiti chakabvutwa nebato rinotonga reZANU PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzuro avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vamuhadhi nedzimwe nhengo dzeZANU PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZANU PF achienda kumabiko aya. Vamaboke vati pamutemo vamuhadhi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuro nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashoma apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vamuhadhi vari kubva nepi, vakokwa nani, vatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko ichangoita zvokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi hurumende.
Kanzura Ward 4 vari nebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZANU PF.
Takawirirana kuti munhu achataura somunyarikani kana toti best of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadiro Masvingo vanova Maboke. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvi zvavakaita izvi mahumbwe. Isu tati bodo isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisa nema residents edu nema citizens nevakari.
Asi vachitaura pamusangano uyu gurukota redunhu reMasvingo vaIsra Chadzamira avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonorora vashandi vekanzuro kuti vakoke vamuhadhi semunyarikani vati ZANU PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndava kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei hazviroto havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZANU PF ndodzatakamirira pano.
vachitaura pamusangano uyu vamuhadhi vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere ZANU-PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuru zvakaita zvekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani.
Takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaga rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiti chapedzera chava chemusangano wezvematongerwo enyika. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vaDevson Mugodza vanoti bato reZANU-PF navamahadhi vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
Government Amo is not even the vice president. Kuti azoita officials like that ka only contempt the respect yakakwana as citizens. Typically their nature that they don't respect the citizens. Even if they are interfering in the city council.
Vamuhati vakamiswa basa rekuva mutedzeri wemutungamiri wenyika muhurumende apo vakapomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo kuita zveupombwe nevashandi vavo vechidzimai, vamwe vacho vari madzimai evanhu. Gore rapera vamuhati vakatungamira zvirongwa zvehurumende apo vakatenderera nenyika vachiita musangano nemadzishe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mapurisa azivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti vanhu vaviri vafa, mumwe chete akakuvara mutsaona yemumugwagwa yaitika mangwanana anhasi parovera namotokari yerudzi rweToyota Wish nerori mumugwagwa weHarare Mutare. Mitumbi yevafi yaendeswa kuchipatara chemarondera uko kwaendeswawo akuvara mutsaona iyi. Mapurisa azivisawo zvakare kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa mune imwe tsaona yemumugwagwa mushure mekubonderana kweToyota Wish nerori mumugwagwa weMasvingo Mbalavala nezuro masikati. Mitumbi yevafi inonzi yakaendeswa kuchipatara cheFilabusi District.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vari kushushikana nekusungwa kwevanopikisa muTunisia, kusanganisira mashoko ekuti vari kusungwa ava vane zvikonzero zvokunzi vakambosangana nevashandi vemuzinda weAmerica muTunis. Kotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mushure memusangano wavo nhasi nemakurukota ekudyidzana nedzimwe nyika anobva kuIndia, Japan neAustralia vati Russia haingafanirwe kuregererwa ichitanga hondo isingatorerwe matano. Makurukota enyika ina idzi asangana parutivi pemusangano weG20 uri kuitirwa kuNew Delhi kuIndia. pane kugonongona kukuru pamusoro pekukwidzwa kuri kugara kuchiitwa mitengo yekushandisa masaisai kana kuti internet kuri kuitwa nemakambani enharembozha kana kuti mobile network operators muchirungu. Vamwe vachiti izvi hazvikodzeri sezvo makambani aya ave kubhadharisa miripo yedata nemari yekunze. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende yeInformation Communication Technology vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti kushushikana pamusoro pemitengo yedata inogara ichikwira ndezvimwe zvataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano wapetwa nhasi wange uchiitwa pakati pePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nemapoka akasiyana-siyana kusanganisira vanorwira kodzero pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha. Vahwende vati kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica, mutengo wedata munyika unodhura zvikuru.
Data raakudhura, vana havazokwanisa kuti vadzidze zvakanaka vachiita maresearch avo paintanet nenyaya yekuti data raakudhura. Munzvimbo zhinji data rinotodhura kunda mbudzi.
Vahwende vati vemakambani ava vabvuma urongwa hwekuti vanotenga data vakwanise kuwedzera data ravanotenga pamusoro perinenge rasara panopera nguva yavanenge vachifanirwa kutenga rimwe inonzi muchirungu rollover, izvo zvinove zvange zvisingaitwe nemakambani aya.
Zvinhu zvabvumiranwa ipapo ndezvekuti kana data rako richirimo nguva yacho yapera unofanira kuti ukwanise kuchitumira kune mumwe munhu kwaunoda, and also unofanira kuti kana munguva yakatarwa yamunenge makatarana nemaservice providers yasvika, unofanira kuti data rako risakonzi rapera sezvinongoita nguva ine yekuti after 30 days unongozwa kunzi chibhadhara zvakare. Apa unenge watadza kushandisa data rako nenyaya yekuti hakuna magetsi, ende kana magetsi acho ariko network dzacho dzinenge dzisinganyatsoshanda zvakanaka. So zvinofadza ndezvekuti vaindustry yacho vazvitenderawo izvozvo kuti zvigadziriswe.
Hapa peri mwedzi mamobile network operators anosanganisira Econet neNet1 asina kupa chiziviso chekuti ave kukwidza mutengo wedata, uye makambani aya akatozivisa veruzhinji kuti achakwidza mutengo uyu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. VaEdwin Chabuka inyanzvi muchikamu cheumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti telecommunications, uye munyori webepanhau repadande mutande reTexim, vanoti kukwira kunogara kuchiita mutengo wedata kunokonzerwa nemashandiro ePotras rinove boka rehurumende rinoona nezvekupiwa kwemarezinesi nekushanda kwemakambani anopa masaisa enharembozha, iyo vati inowanzosara kumashure pane zvinenge zvichiitika mune zveupfumi.
Potras ndiye inoona nezvemitengo yedata. Yakapedza nguva yakareba isina kuchinja mitengo iyi zvekuti yakatanga kusiiwa nemaredzi. Izvi zvakatanga kuomesera makambani anotengesa data kusvika pekuti zvakanga zvakuvaremera kuti vaenderere mberi nebasa. Potras yakazotanga kuvabvumidza kukwidza mitengo yavo, asi sezvo vakange vanonoka, kukwidza kwacho kwemitengo kwakakurisa uye vari kukwidza kakawanda pagore.
Vachabuka vati zvinonetsa kuti makambani enharembozha adzikise mitengo nekuti anoshandisa mari yakawanda kuti akwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Pane mari yemitero inofanira kubhadharwa nemaMNO ese inobhadhariswa nePotras. Mari iyi yakawandisa chose tikatarisa inodiwa nenyika dzakatikomberedza. Ndinofunga kuti kana Potras ikaderedza mari yemitero iyi, zvinogona kurerutsira maMNO edu zvekuti vanenge vakukwanisa kuita basa ravo nemazvo uye vachideredzawo mitengo yedata.
Vatavani Moyo ndiwo mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe chapter. Sangano iri rinorwira kodzero dzezvekutapwa kwenhau uye kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Vamoyo vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende kuburikidza nePotras iri kubhadharisa mitero yakakura zvisina kufanira. Asi vatiwo pane hwavanoona seumenemene pakushanda kunoita Potras pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha, izvo vati zvinosiya veruzhinji vari pamhene.
Hazvigoni kuti muti isu tiri kutorwa mari yakawanda. Tese tiri kutorwa mari yakawanda. Saka huvepo hwebhizimusi ndohwekuti mukushanda kwatiri kuita kubva pava nekureruka kwavanofunga kuti kunge kuripo kwavanogadzirisa sebhizimusi vochitaurirana nehurumende. Kasi chatinonyanya kuchema ndechehunhubu hwavapo pakati pePotras nevana muzvina bhizimusi vemuindastry. Zvaakuita kunge vanozevezerana vari pavoga kuti aiwa ngatirambe tichisumudza mtengo wa madande mtande.
Taedza kubata mkuru we Portrayals va Gift Machengete asi vanzi vari kunze kwenyika pari zvino. Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezve ICT amai Bula Chirume kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwekudzikisa mitero yemarezinesi emakambani anopa masaisa enhare mbozha here asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Takundikana kunzwa kubva kumakambani enhare mbozha emunyika aya. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vachikairi vemagonyeta anoenda kunze kwenyika anopfuura nemuZambia vanoti nyaya yehuori yawedzera panzvimbo dzinotariswa magwaro mumigwagwa dzinonzi macheckpoint, apo vari kunzi vabhadhare mari dzechioko muhomwe kunyange hazvo mapepa avo akakwana. Mumwe muchikairi wemagonyeti vaOnsen Mahamba vanoti izvi zvakawedzera pakauya hurumende itsva muZambia, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende nevakuru vemapurisa vaferefete nyaya iyi. Vanoti mari idzi dzinokumisira dzave kubva muhomwe dzavo sezvo makambani avanoshandira achiti motokari dzavanofambisa dzinenge dziine mapepa ose anodiwa pamigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemapurisa yamuZambia kana kunzwawo divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 navamahamba nezvenyaya iyi.
Ambudziko rekusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoint panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoint nekuitwa kuti polisi aimira pesi pesi. Pakapinda president unonambo wabvitema aimira polisi pesi pesi emva kwasara macheckpoint. Saka problemu yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint yaya manje. Ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti dhraivha tone madhokumenti ako izvo wakatakurwa wobva waburitsa. Kana waburitsa paunomupa vanhu vatona madhokumenti ako woenda nawo vane kaofisi kavo kanenge vanayo pane mipati pacheckpoint ipapo. Saka wobva kuti unopaka apapo paunopaka payapaya wakavhura rodhi paunodzokera unoti utore mapepazi ako wobva wasvika kuchinzi tipe mari yedu. Sati kumari yechii kuti muno mazepa kwangu pina mune muzvoti nemhonzo kana votaiti ndeyei ndangozvipima dhokumendi moto yangu nezvese izvi hapana chirikuitabva kumalaiti kusvikira kuhuta everything is okay kunzi haurai munogara kana kuda maepa ako unoziva nemari yedu. Saka yaone kuona kuti nopedza nguva ari pako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndemunimamani yavanoda kuti kupfuure pacheckpoint vanoze pako.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodependa nekuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unongosangana nemacheckpoints asvika 7 about 8. Saka uchimizi every block unosangana navo vane vese vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwacha uchizi equivalent to $5 American dollar. Saka meaning to say kana vete vatoda kunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchasiya 5 times 7 $5 whereby unenge usina kupuhwa mari iyo nevarungu nokuti varungu vanenge vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inenge chiri problem unenge urikubvisa pamari yako unenge wakasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya inoti kamanje kuti iwewe ukwanise kusiya murikari yako ipapo manje kuti uendewe kunext town inenge iripo unoona kuti pamwe pacho unogona kucheya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri muzvimbo ana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi?
Shuwiro yedu ichi ndeyekuti sezvinoitikwa mune dzimwe nyika dzakafanana naBotswana unofamba zvakanaka havana kwai kana moto yako yakanaka unongodzipfuura. Tachikumbira kuti ivo vakuru vemuZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya yati kusangana nemadhraivha.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine. Was a Friday, my sweetie.
Apo manzwa muchikairi wegonyeti vaOnsen Mahamba vachitaura naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7 vari muZambia. Iye zvino tokupai chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, apo muri kupiwa hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Desire Mudewe. Desire muimbi wemusambo wenziyo dzechitendero. Ngatinzwei achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
And
zvigaro zvichatanga last year hope ndaka produce wakasungamu kuti munyengetere
saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma pamakatanga zvemagitare izvi
ya inini vabereki vangu vanogamuchira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya nekuti vanhu vanofarirawo zvekunamata
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
even vanhuwo munharaunda nevamwewo vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya vegospel
mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu mwari mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi tinotanda mweya mutsvene ufambe nesu tatapedza gore rino rinouya ugare nesu
vamunosangana navo mugame ndapi
challenges tinosangana navo is now upcoming artist ndiye mari yekuproducer music yakawanda semanyorero tinenge takaita machallenges ekusangana nemastudios achiri pasi aiwo iri mari yakawanda taitsvagawo maproducers aakuzikanwa nemukurumbira so that music yedu inokurumidza kukuriri
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa 0785232501 or 0719980600.
Tipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbokarova Woza Friday kudai
songa ndinoda kubuda nako mudariro ndoke kuti munyengete utendai
makateerera kwambo kanonzi munyengetero wangu kubva kuna Desire Mudewe uyo wamanzwawo muhurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunhare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekushanya kwemumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott pamwe nechikwata chekuRussia avo vari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica wa Robert Scott vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiita sarudzo dzinoonekera uyewo isafanira kunge ichipasisa biri rinosunga mashandiro emasangano akazvimirira. Makanzura ebato rinopikisa reCCC mumasvingo anoramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kweimwe kiriniki nemutewedzeri wemutungamiri webato reZANU PF Vakembo Mohadi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemi, iri ndekusiya mina Gaina kumedesaidi.